Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 23/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Meya veguta reHarare vanoyambira nhengo dzeparamende kuti dzione kuti mabhajeti avo ane mari yokuvaka madhamu. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi rinoti vanhukadzi vanofanirwa kubata zvinhu nzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7. Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kushomika kwemvura muguta reHarare kwazosvika pasi zvisina kunaka zvekuti vanhu vese vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete kuti varwise dambudziko iri. VaGomba vayambira nhengo dzeparamende kuti dzimborega zvekutukana kusina maturo asi vaone kuti mabhajeti anouya mberi kwavo anenge aine mari yokuvaka madhamu anobva mvura kuguta sezvo zvinhu zvasvika pasi zvisina kunaka. VaGomba vanoti vanoda kushedza musangano mukuru pakati pehurumende, mainjiniya, nhengo dzeparamende neavo vese vangabatsira panyaya iyi. Tabata VaGomba kuti tunze zvizhinji.
Pari zvino izvi tiri kuita bishi tichimhanya mhanya kuti tinge tigadzisa nyaya yemvura. Dambudziko riripo panyaya yemvura ndechekuti mari yekutenga machemicals yakuwandisa nekuda kwekudonha kuri kuita dhora remuZimbabwe. Pataishandisa mari inoita 3 million tichiri pa1:1, iko zvino izvi takuda kushandisa mari inoita 45 million RTGS kuti titenge madhora ekuAmerica mashoma anosvika 2.something million kuti tinge tichitenga machemicals. Chanyanyonetsa ndechekuti hatisi kuwana rubatsiro kubva kuvanofanirwa kunge vachitibatsira, vakaita Reserve Bank rwakanyanyisa kuti tinge tichitenga machemicals anopedza mwedzi mitatu zvinodikwa zvaisimboitika. Pari zvino izvi tinogona kuwana mari shoma yekuAmerica inotenga machemicals yemazuva mana, 4 days. Patinopedza 4 days ipapo tinenge takusungirwa kumhanya mhanya, ende munoziva mamwe machemicals acho haatengwi muZimbabwe. Anotengwa kunze kwenyika mune makutuma vanhu neusiku masikati barira mhanya kuti munotenga kwaanogadzirwa ikoko. Dzimwe dzenguva munosvika kusina, saka hazvichesina kurongeka sezvazvaive. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti mitengo yemvura yacho semabhadharirwo ainoitwa nevanhu yamitengo mushomanana isingachakwanisi kuwana ikabatanidzwa ikaita simba rekuti itenga mari yekuAmerica.
Vagari vanotambira here zvamuri kuvaudza uye vanonzwisisa here?
Vagari ngavanzwisise kuti madhamu ati kutaura kuti tinopa mvura nawo aya akava kwakare 1952. Saka izvozvi ndanga ndichichema kuhurumende kuti dai mavaka kunzi Musami nemuda dams kuti tinge tichibatsirana. Harare yaremerwa zvisingamboiti zvekuti pari zvino izvi tinopa mvura. Zvimba tinoipa mvura padimba bandiko re snake park apo tinopa zvemvura ana Gromonzi pabandiko rana Caledonia uko, tozopa mvura kuchitungwiza, tozopa mvura kuNorton, tozopa mvura kuRua nekuEpworth nesuo zvakare muHarare. Ende vazhinji vari kupuwa mvura iyi kubhadhara kwavo kunonetsa. Kuti tivanyime tinosvika kukonzera zvirwere. Saka dambudziko ratasangana naro nderekuti takombwa papoto yakuita diki. So kubva 1952 kusvika nhasi zvinonyadzisa kuti hapana chivakwa chitsva chakaitwa nesu chinoita kuti vanhu vedu vawane mvura pari zvinezvi. Ingori tarisiro chete kukanzuru dai yati pamvura. Asi mvura iyi yashoma inosungirwa kuvakwa imwe madhamu matsva.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Ndinokumbira kuma MPs edari muparlament, Zanu PF ne MDC nevamwe vose kuti yanguva yekubatana kuti musapasise budget muparlament rinenge risina mari yekuvaka madhamu matsva nekuti munouraisa vanhu. Zviya zvekuheklana nekuita mafanizi muparlament mbosiyai zvinhu hazvichisina kumira zvakanaka. Tinoda kuvakwa kukuva kuti kudhamu rivakwe rekunzvi nemusami nemuda madhamu matatu iwayo avakwe. Mukangopasa henyu bhajeti muchifunga kuti kanzuru ichapa vanhu mvura nemafanizi aya anoitwa muparlament hazvichisina kumira zvakanaka baba nhiya. Ngatishandei pamwe chete tigadzise dambudziko iri.
Vagomba, kana makatarisa nyaya iyi kuti yava nenguva akareba chose ichinetsa, zvino vanhu voita sei? Hongu tinonzwa kuti munokumbira kuti hurumende dene yadari, dene hurumende yadari, asi pari zvino vanhu havana mvura vari kunetseka. Zvoitwa sei kuti vanhu zvivaitire nyore?
Iya, pari zvinezvi takagadzira mabhauzazi anosvika 20 ekutora mvura tichiendesa nzvimbo dzakaomerwa. Zve takaisa mari parutivi yatiri kuda kumhanyisa kutsvaga tinoti mamobile and modular treatment plants ekuti tinge tichisungiridza sungiridza. Tinenge taa kungotsvaga kuti pane mvura ndepapi tonosungirira chinhu ichocho chogenerata mvura topa vanhu. But zvese izvozvo mazano aizvozvi atingati short term. Chokwadi chacho chacho ndechekuti long term strategy yedu inosanganisira kuvakwa kwekunzvi nemuda nemusami dhemu. Ende izvi zvinhu izvi zvandiri kutaura izvi zvinhu zviri muzvinyorwa zvakasosiyiwa nevarungu ma1979 kuti kana tichienda mberi ngatigadzirisei, asi hazvisati zvagadzirwa. Saka zviripo ndezvekuti ndichatsvaga minista wemvura vaParents Shiri. Ndichataura zvakare naminista wedu waJulai Moyo kuti timboita water conference yekuti tiri papi inouya maMPs vemari, mainjiniya vese, munhu ari muHarare ari concerned neupenyu hwevanhu, anokoshesa kurarama kwevanhu ende anokoshesa kuti kurarama kwevanhu kunoda mvura. Toita meeting iyoyo yatichaparura zvikamu zvine chekuita kuti iwe uchaitei, inini ndichaitei. Tosiya nyaya yekungotarisira kanzuru chete. Izvo zvimwe zvezvinhu zvacho pamutemo zvisingaitwi kukanzuru zvichiitwa kumabazi ehurumende.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kuti vanhukadzi vabate zvigaro zvakaenzana nezvavanhurume reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti kunyange haro richifara nezvakaitwa neurongwa hwekuchengetera vechidzimai zvimwe zvigaro mune zvematongerwo enyika nezvimwe, kana kuti proportional representation, sangano iri rinoda kuona vanhurume nevanhukadzi vakaita hafu hafu kana kuti 50-50 mune zvese. Mukuru wesangano iri Muzvaro Stavile Moyo vaudza Studio 7 kuti chavari kuda hakusi kuenzaniswa kwevanhukadzi nevanhurume badzi, asi kuti sezvo vanhukadzi vari ivo vazhinji kunyange pakuvhota, vanhukadzi vabate zvinzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tabata Muzvaro Moyo kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Section 124B yeConstitution yedu yeZimbabwe inoti pachava ne provision yekuti pachaita madzimai 60 achachuzwa kubva mapolitical parties akasiyana-siyana kuti atimiririre muparliament. So paiva ne two terms from 2013 to 2023. So sunset clause iyi iri kusvika pekupedzisira muna 2023. So isusu tiri kuti zvaya kunopera tinotendawo basa rakaitwa kuti yakaimupawo mamwe madzimai kuti akwanise kupinda muparliament for the first time vachimiririrawo kodzero dzemamwe madzimai. Asi tiri kutiwo pakuwiswa kwayakaita yakawiswa mamwe machallenges akasiyana-siyana aya takaona vakadzi vakubva kumaconstituencies vachiuya vakungomirira kuenda papr nekuono madzimai akuvharirwa kumaconstituencies vachingonzi mimi mune yenyu pr nekungoona kuti futi pr yachange isinganyatsosarudzwa zvakajeka kubva kumapolitical parties uko kwaingochuzwa vanhu nekuti unowirirana here nevatungamiriri vepati kuchisiyo vamwe vakadzi vaideserva.
Saka chii chanetsa apa? Muri kuti
isu tiri kuti as Women's Academy for Leadership and Political Excellence tiri kuti instead of kakurenewa proportional representation ingatitarisei kazvinotaura bumbiro remutemo pasection 1756 and 80 apo panoti kuchange kunofanirwa nge kune kuenzaniswa kwemukana yatinoti gender equality pakati pevarume nevakadzi. Saka tiri kuti instead of kuextenda quota system ngatichingorespektai zvekutaurwa musection 1756 and 80 iyo inotarira kuti panofanirwa kunge pane pamapositions ese vakadzi nevarume vange vachimiririrwa zvakakwana. Saka tinongoti kakuma policy makers edu chingo align nai masections aya to the Electoral Act kazvipe zeki simba rekuramba malista anobva kumapolitical parties anenge asina 50-50 gender representation.
Chii chamuri kuita pamusoro pazvo? Muri kuzvifambisa sei?
Isusu nemaorganizations akawanda zvashanana nana SAPS tiri kurana kampeni inonzi hashtag let's go 50-50 yatiri kuti aiwa izvi zvekota system takazviona zvakakwana asi semadzimai tiri kudawo mo because ndisuka vakawanda mukatarisa papopulation weare more than 52% and pavanhu vakavhota muna 2018 madzimai were close to 54% ndisi takatobuda kunovhota takawanda but pamapositions ekuita even mapresidents kuita macouncillors nemamps takangowana mukatasa pamacouncillor nepamamps takangowana less than 14% tiri kuma 13% ikokoko. Saka tiringoti kangatingoendai 50-50 sezviringotaurwa mubumbiro remutemo sezviringotaurwa kune dzimwe nyika sezviringotaurwa pasi pose kuti yangova nguva yekuti madzimai asumukewo azvimiririre ega mumapositions of authority. Saka isusu sewaupi tiringoti aiwa zvekota system tazviona asi for now let's go 50-50 and it can be 50-50 kana kuti kutodarika 50 madzimai kubvira kucabinet chaiko chaiko even kuchaitawo mutungamiriri wemudzimai nekusvika kulowest level kubvira kumaschool development committees kumahealth center committees toda kuonawo madzimai achitora zvigaro zvepamusoro zvekutungamirira.
Mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stavile Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Kuondomoka kwehupfumi munyika kowedzera kutambudzika kwehama dzine varwere muzvipatara zvakadai separi renyatwa uko vana chiremba vasi kuenda kumabasa. Rutende Mawere anoti panyaya iyi.
Ongororo yakaitwa neStudio 7 pachipatara chepari renyatwa inoratidza kuti veruzhinji vanorwarirwa vari kuswera vari pachipatara ichi vakamirira kuona varwere panguva dzekuona varwere vachiti zvinhu zvakavaomera kuti vange vachimbodzokera kudzimba vozodzokazve sezvo mari dzekufambisa mumichovha dzakakwidzwa zvakanyanya. Mumwe wevanhu vanoswera pachipatara ichi ndemumwe mudzimai uyo angoda kuzivikanwa nezita rekuti Mai Miranzi. Amai Miranzi avo vane mukoma wavari muchipatara vanoti kana vangouya panguva dzekushanyira murwere dza6 mangwanani vanozobva pachipatara pamushure mekuona murwere nenguva dza6 dzemanheru. Amai Miranzi vanoti vanoswera nenzara.
Totogara pahospital tiri mangwanani panapa ma7 toswerera nenheru pasina kana nei kutambudzika kwatinoita kunoku mari yebhazi yacho kombina the $7 kuuye mutown kuzobve kumutown kuuya kunoparire nyatwa kwakutoswera apa chekuhya hapana upenyu hwacho hwatotomera.
Amai Miranzi vanotiwo kunyange hazvo vari vanhu vabva zera vanotofamba netsoka kubva mudhorobha mavanenge vaburukira kuenda kuchipatara chepari renyatwa.
Tikatochema-chema nemakombi akati $5 kuzobva mutown totogidha ngetsoka kuuya kunoku.
Amai Rumbidza ishumba vane murwerewo zvakare mupari renyatwa. Amai Shumba vanotsigirawo zvataurwa naamai Miranzi vachiti kudhura kwemari dzekufambisa ndiko kunovapa kuti vangoswera havo pachipatara apa.
Inindawo yapano pachipatara ndine munengina wangu ari kurwara pati zvino zvato ndiomera pandinouya makuseni handikwanise zvekuti ndidzokere kumba ndinotongoswera pano because mari yacho yetransport ndinoda 4 bond kuenda nekudzoka saka tikatasa kuti visiting hour tine ma visits matatu saka ndinenge ndichida at least 4 times 2 tozoti times 3 saka imari yakawanda yandisingakwanisi kuwana pazuva handishandi ndinotomirira kutengesa kwandinoita saka ndirikuona kuti ma visits waya akuomera vanhu vakawanda handisiri nindega tinotoswera pano takawanda zuva rese kuti tungoti tikamuona makuseni masikati nemanheru tozoenda kumba usiku chaiwo
kunyange hazvo vane varwere ava vachiswera pachipatara apa vanotiwo kusavapo kwana chiremba kunowedzera matambudziko avo sezvo hama dzavo dzisiri kurapwa uye vachingowana pasina shanduko vana chiremba havasi kuenda kumabasa vachiti havasisina zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa avo vemachechi pasi pemubatanidzwa wezimbabwe christian heads of denominations vanotiwo vakanyora gwaro kumutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vachitaridza kushushikana zvikuru nekurambodzikira kwezvinhu munyaya dzeupfumi vachitaura nestudio 7 Reverend Kenneth Mutata veZimbabwe Council of Churches vanoti vemakereke vanoona sekuti kuramboderera kwoupfumi kunokonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaya simba kwemari yemunyika ichienzaniswa nedhora rekuamerica pamwe nekudhura kwemitengo yezvinodiwa nemunhu zuva rega rega zvave kusiya mhuri zhinji dzichinyura zvakanyanya kupinda muurombo ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Hurumende ichitevera zviri mubumbiro remitemo iri kuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution. Ko, izvi zvinobatsira here vanhu vari mudunhu remasvingo? Mukuziya nyaya iyi tichange tiri kumasvingo nemusi wemuvhuro uno Gumiguru 23. Uyai musangane neni Blessing Zulu weStudio 7 takabatana neMedia Center paChevron Hotel nenguva dza10 mangwanani kuti tizive nyaya iyi.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ichaongorora kana pakaitwa zvekutenga mavhoti musarudzo yakaitwa kuGlenview South. MuDaily News vana chiremba varamba zvataurwa navaEmerson Munangagwa zvekuti vadzokere kumabasa sezvo umwe wavo Dr. Peter Magombei vakawanikwa nemusi wechina. MuChronicle mune nyaya pamusoro pekanzuru yeguta reBulawayo iyo yakatadza kuendesa mvura mune dzimwe nzvimbo dzeguta sekuvimbisa kwavakange vaita nemusi wechina chapfuura apo vakataura kuti vachatangidza chirongwa chekuvharavhara mvura kwemaawa 40 nemasere. Muchikamu chino chinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadi vashamarari veStudio 7, ini zita rangu ndoitwa Ado. Ndoda kuvhunza kuti sei pachirongwa penyu apa musingambotaurawo vanezve nezvekunorapwa vatungamiriri vedu venyika ava kuti vanomborapwa kupi kunze kwenyika uko kwavanondorapwa uko vanondorapwa sei kunze kwenyika isu vana veZimbabwe torapwa kupi ndozvatinodawo kuziva kuti timbonyatsonzwisisawo kuti kana ivo vakuru vedu vachinorapwa kunze kwenyika ko isu vatakavhota todii ndatenda hangu nemashoko angu aya.
Ini sokuona kwangu ndinoona sekuti taitwa vana vadiki neZANPF nguva yakareba. Twaitwa vana vadiki negovernment yeZimbabwe nguva yakareba. Saka zvandinoona zvinobatsira munyika ndizvo zvatangwa nemadoctors. Yes, vanhu vari kufatira muzvipatara. asi donzo rema doctors rakanaka. Izvezvi munanga gokwara arikutaura kuti Jera Magombei anga asina kutorwa, anga asina kuabductwa. Tinotenda. Right. Tava kuchida chokwadi manje. Saka madoctors ngarambe akadzvanya paakadzvanya ipapo. Kuti kana Jera Magombei anga asina kutorwa, ne government isina chainoziva pamusoro pake. Ane namba dziri mufoni make dzaisa ma threatening messages. Saka madoctors ngaramba akadzvanya paakadzvanya kusvika vaisa mamessages vese vabatwa, vaiswa muusungwa vagobvunza chinangwa chavaisira mamessages. Madoctors ngarege kudzokera kubasa kusvika vaisa mamessages vabatwa. Ngavabatwe, vavharirwe, vataure chavaisira mamessage okuthreatina doctor. Chero kana akazoenda into hiding achizviendera ega, tichabuda ipapo, asi da kuzvachavaisira mamessages. Saka government of Zimbabwe ngaitipe maserious madoctors ndokumbira tapota indiretwa team wayo game changer ndiripa Johannesburg. Tapota madoctors, rambai makatsika pamakatsika kusvika chokwadi chabuda. Tinoda chokwadi. Kana asina kusunga vanhu vaisa mamessages, madoctors musabvuma kudzokera kubasa. Ngatanga asunga vanhu ivavo, nekuti vanhu vaisirwa mamessages vachizoshayikwa, vawandisa government chiramba chikoda hatina chatinoziva. Hatiti kuitwa vana vadiki negovernment yeZimbabwe. Ngavachiziva kuti nguva ya1980 yavakatora pfuti nokupfekedza zvidhori, hembe dzivachitikwa mauto yakapfuura. Hatisiri nguva iyoyo. Nguva yatava ino yava nguva inoshanda njere dzemunhu. Saka toda chokwadi kusvika chabuda.
Munga magadine nevanhu veZimbabwe. Sho zvakuitwa muZimbabwe, zvichahwisisiki. Zvava kungoda kungotarisa yenya denga kuti apindire tigwadame mhuri yose yeZimbabwe.
Tichipanana uso hwekutaridzana kuti tione kuti tingazvita sei pane dambudziko rapinda muZimbabwe. Ndinivo hangu ini ndinotaura ndiri panovo Police Richard apa. Tiri kuratidza kuti maZimbabwe shuaka tanyanyisa. Saka tichikumbiravo kuti ivavo vanenge vari mberivo ivava namunanga kwavacho vave vanhu vanenge vachirwisavo.
Inyaya yangu iri pakuti dzimwe nyika dzitionewo here, hadzionewo here nhamo iri muno muZimbabwe? Kwaitibatsirewo. Ndini ndiri kuno kuyera nekwazi njenjere. Tibatsireiwo nyika dzimwe dzipindire, ngadzionewo nhamo iri muno. Tofa here nenzara? Upenyu here hwati kurarama uno? Ngavasatiregerera, tichauyawo kwavo nerimwe gore.
Mamuka sei kumukoma tano nogawandi. Ini zita rangu ndirinzitoi mashamu. Ndinokumbirawo kuti nzavo takambonzwa zvichinzi wanza kuri kuitwa mapato mazanupf nemamwe mapato madiki vari kuita nhaurirano dzisina MDC mukati. Ko nhaurirano idzodzo mungakwanisawo here kundiudza kuti dzava pato? Ndive neruzivo rwokuziva kuti nhaurirano idzi dzakazoita sei kundata.
Ndiri mamhiro paZito 7 apa. Aiwa, isusu totoenda ngenhau dzamunotipa idzi, nhau dzinotibatsira maningi. Nyuzi dzamwe dzaakunyepa. Ndinotenda maningi nezvamunoita. Ndinototaurirwa kuna avavo vamugabe navamuturi yavo vamunangagwa kani. Kubva watora mhuri yese kuenda nayo iyo kuenda kundofamba ikokoko. Apa muriri kutambura madokita ana mari, ndo panoona mari yekukwire ndege vachingofamba. Hapana chinobuda vana vachitambura. Zvaanongoita zvinovasiyana nezvaindiitwa naamugabe, kungoti vanongonga ari munhu akanaka kunzoko achitenderera bhata asina chaanonge achiita kumba kwake. Ana ari kutambura iye anonge ari kundoziya. Ndatenda hangu, ndonzi DJ.
PaStudio 7 apo, Zita Taipamwenda Bheri pano paJoni. Aiwazve, ndara munangagwa zve. Kaida kuti masanctions abviswe. Chikutanga, ngarespekte vanhu. Vanhu hadzisi mhuka. Munanga kuona zvavanofanira kuziva kuti vanhu hadzisi mhuka. Vanhu hadzisi mhuka ndozvavanofanira kutanga kunzwisisa izvozvo. Chechipiri, kana chinzwa vanhu vachitaura, ngaaterere. Haasha handiko kutonga nyika. kurwa nevanhu handiko kutonga nyika. Kutonga nyika zvingori nyore izvi. Terera kuvanhu kuti vanhu vari kuda chii, vanhu vari kuchemera chii. Kana waterera wochigadzirisa ndokutungamira nyika. Kwete kuita umbimbi ndoga wokuti vanhu kana vachema iwa akuchora kodzero dzevanhu. Wako watora uchivabhinya uchivaginya mvura. Aiwa ndiko kutungamira, ndatenda zvangu.
Avo vange vari vatereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato evanhu vechiArab vari zvizvarwa zveIsrael ari kutsigira vaBenny Gantz kuti vave mutungamiriri weIsrael kanove kekutanga mapato emaArab achitsigira munhu wechiJudha kuti ave mutungamiriri weIsrael. Mapato emubatanidzwa uri pasi peArab Joint List akati ari kuita izvi kekutanga nekuti vanoda kuti vaBenjamin Netanyahu vachibuda mune zvematongerwo enyika. Varwi vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab vakauraya mauto ehurumende anopfuura makumi maviri, vamwe gumi revasere vakakuvadzwa mushure mekunge varwisa kamba yemauto ehurumende iri kuchamhembe kweguta reMogadishu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vanobvuma kuti vakataura nemutungamiriri weUkraine vaVolodymyr Zelensky pamusoro peuori, asi havana kutaura kuti vakataura pamusoro pekuti Ukraine iongorore mwana wavaJoe Biden, avo vanoonekwa semunhu weDemocratic Party anogona kukunda vaTrump musarudzo dzemutungamiriri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Bepanhau reWall Street Journal rinoti vaTrump vakakurudzira vaZelensky kanokwana kuita kasere kuti vaongorore vaBiden nomwana wavo Hunter kuti imwe kambani kuUkraine haina kubatsirwa here zvisiri pamutemo apo vaBiden vakange vari mutevedzeri wavaBarack Obama. VaTrump vanoti hurukuro dzavakaita navaZelensky dzakange dziri dzokuva korokotedza kukunda musarudzo yeutungamiriri hweUkraine. VaBiden vari kukwikwidzira mukana wekuti vazokwikwidzana navaTrump musarudzo yemutungamiriri wenyika gore rinouya. Taurai zvenyu kambo kanobva kuna Paul Matavire. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Meya veguta reHarare vanoyambira nhengo dzeparamende pamusoro pekushomeka kwemvura muguta. Sangano rinorwira kodzero dzevanhukadzi rinoti vanhukadzi vanofanirwa kubata zvinzvimbo zvizhinji kupfuura vanhurume. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndokusiyai muna Standekile Mutanga munhau dzeEast Ndebele.
Soku isika tisen.